Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, chikunguru 6, 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mhuri dzakawanda dzinodzingwa mudzimba dzekanzuru yeHarare kuGlenora B zvichitevera kukundikana kwemhuri idzi kubhadhara mari dzemba kukanzuru.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti chirongwa chekunyoresa vavhoti chichatora mwedzi miviri nechidimbu uye ichaita basa iri pasina dambudziko.
Vanhu vanodarika churu nemazana matanhatu vanorumwa nezvimbwa mupengo kuMashonaland West, munhu mumwe chete akafa mushure mekurumwa nembwa idzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yaita musangano wekuzivisana pasvika zvinhu munyaya dzesarudzo nevamiriri vemapato matatu ane nhengo muparamende. Mapato asangana neZEC anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe neMDC inotungamirwa navaWash Mwencube, uyewo mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika anoti rezapu nereZimbabwe Development Party. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti musangano uyu wabudirira zvikuru sezvo vakwanisa kukurukura nekuwirirana dzimwe dzenyaya dzanga dzichinetsa dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kuti vazokwanisa kuvhota.
VaMonzora vanoti vawirirana kuti munhu anokwanisa kunyoresa kuvhota ari chero kwaari zvisinei nekuti anozovhota ari kupi. Vatiwo vawirirawo kuti mapato ezvematongerwo enyika ave nechekuita nekudzidziswa kwevanhu nezvesarudzo vasingakanganiswi nemapurisa. Panyaya yekuti ndiana achatenga michina yekuchengetera mashoko, vamwonzora vanoti ZEC yavazivisa kuti michina iyi yakatengwa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Nyaya vanoti isina kupedzwa zvakanaka kuzeiwa ndeyekuti vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavagere, iyo vati vachakwidza kudarire pamusoro-soro. Zeki inonzi yazivisawo kuti iri kutarisira kuti vanhu mamiriyoni manomwe ndo vachanyoresa kuvhota musarudzo. VaMonzora vanoti vavimbiswawo neboka iri kuti richatungamira sarudzo dzakachena richitevera bumbiro remitemo. Vati Zeki yazivisawo kuti urongwa uhu huchatora urongwa hwekunyoresa vavhoti huchatora mwedzi miviri nechidimbu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chaitika ndezvokuti vanhu vachatanga kuregista kuvhota, asi munhu anoregista kwaanoda kuregista. Hazvina dambudziko rekuti anoregista papolling station pari kunovhotera kwete. Saka ngatiti munhu anogara kwaChivi ende ari muHarare awana mukana wekuregista kuvhota ari muHarare, anongotaura chete kuti ndinobva mubhuku rakati obva aregista ipapo. System yacho inoposta zita rake ikoko. Ndo chinhu chekutanga ichocho. Tawirirana zvakare kuti mapato ezvematongerwo enyika achava nechekuita nekudzidzisa vanhu kuvhota pasina kusunga nemapurisa. Tikawirirana zvakare kuti kuprovincial level kunenge kuine makomiti. Saka izvozvo tawirirana kuti ndo zvazvinenge zvichiita izvozvo. Asi pane nyaya yatisatapedzerana zvakakwana, inyaya yediaspora vote. Zeki yabvuma kuti diaspora vote inofanira kunge iriko. Asi yaisa mutemo wokuti nokuti pane zvakasiya zvatongwa naChief Justice Chidyausiku zvekuti vanhu vekudiaspora vanoda kuvhota vanoregistra muno vouya kuvhotera muno. Isu tiri kuti kwete, vanhu vari kudiaspora vanofanira kuvhotera iko. Uyezve vapidya usiku vakaisa mutongo uyu pasati pane bumbiro remutemo idzva. Saka tawirirana kuti nyaya yekuti diaspora vote ichafambiswa sei, ichadirwa nayo neconstitutional court. Zeti yati kana constitutional court yapa mutongo iwoyo, zeti chatedzera mutongo iwoyo.
Pane zvese zvamataura izvi, mawirirana here semapato?
Pane zvese zvitawirirana tese, asi kune zvatisati tapedzerana. Zvatiri kuti tinoda kuzowirirana ndezvokuti muprovinsi mega mega muchaya nemavota registration center mangani, nokuti kune kumwe kwanga kuine mavota registration center akawanda kudarika kumwe. Asi zvatazowirirana nezeki ndezvokuti mapato achadzoka onotaurirana ouya achiwirirana kuti pakati ndopanofanira kuenda registration center, pakati ndopanofanira kuenda registration center. Saka tine 1 week yekuti tiise gwaro redu semapato ese ezvematongerwo enyika kuzeki.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwanzora vari parunhare muHarare neStudio 7.
Kanzuru yeHarare yatanga kubudisa vagari mudzimba dzayo vari kutadza kubhadhara mari yemitero pamwedzi kumisha inogara veruzhinji yakaita seGlenora B. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vanosvika zana vanonzi vakatopiwa matsamba ekuti vabude mudzimba dzekanzuru idzi. Mumwe mugari akabudiswa mumba yekanzuru nezuro chitatu vaVictor Majoni vati matambudziko avo akatanga pakatanga kanzuru kubhadharisa vagari nemadhora ekuAmerica. VaMajoni vati kanzuro yakangoisa mari isina kukurukura nevagari uye vati mari iyi yakavawandira zvakanyanya.
Asi maonera ndozviita inini zvinhu zvavari kuita kanzuro zvokurwadza nekuti nguva yechando ino yavari kuburitsa vanhu. Uyezve havana kuti panguva yekuti kana kuti uyai titaurirane kana kuti itai payment plan. Vakangouya chete nemapepa avo nemasamons avo vakutosvika padhoo pangu kuti budai. Vakaburitsa zvinhu zvese izvi, vakaburitsa usiku mapasti 4 ndo pavakatanga, ndofunga vakazopedza kuma 5. Ya biuri makurira rakaita nderekuti iyo kanzu mabhadharira ataita kudhara ari mazimudhora vakazongochinja kalendi yavo wega vachibva vangoti takutoti imba idzi $110. Saka imari yaikuti yanga yakutinetsa kuti titange kuiwana.
Mumwe mugari vaJoseph Milanda vane chikwereti kukanzuru chezviuru zvitatu nemadhora matatu. Vati vari kutadza kubhadhara mari inodiwa nekanzuru sezvo vari kushaya mabasa. VaMilanda vati vari kushuvira kuti kanzuru ideredze mari yedzimba idzi kuitira kuti vakwanise kubhadhara mari idzi.
Vanosvika vatoomesa kuti tese tese tine mhuri tinoona vadiki. Mari dzacho dzavari kuda hatidzikwanisi kudzibhadhara. Vozi ine chidzimba iyo ine chikwere che 3,000 something kuti irabhadharwa imba iyo 3,000. Of which 3,000 achene kuchinzikata kuti unobhadhara nonzi kuti kuda cash kana nzita enda payment plan nonzi bhadhara half down. Toiwana kupi mabasa hatina kushanda hatisi kushanda. Saka zvinhu zvekuti zvekutotirwadza tese. Asi nyaya yekurwadza munhu wane kurwadza munhu wese nokuti sopava ne 3 blocks dzakapiwa matsamba emaevictions. Zvatingati tiri kukumbira kukanzo ndezvekuti dai vakatibatsira vakatinzwisisawo kuti wambopawo vanhu mukana. Ofishi marenzi achona ari kutodhura, ngavadzikise marenzi achona. Zvinoti hatikwanisi kubhadhara marenzi vari mari dzati dzauda dzakawandisa.
Mumwe mudzimai asina kudaudomwa nezita asi akapiwawo tsamba yekubuda mumba audza Studio 7 kuti nhasi havana kuendesa vana kuzvikoro nepamusana pedambudziko ravakatarisana naro.
Zvakatooma nekuti izvezvi vana vatotadza enda kuchikoro tichishiya kuti vakaenda kuchikoro tikavakawana tadzingwa. Vanoshiya kuti vana mai vedu vaenda kupi, saka zvinhu zvakaoma. Ike zvino kuri kunaya, tine vana vacheche vakatovatambomba. Saka kukabudiswa panze nguva yakadai so chinhu chakaoma stereki. Tinoshuvira kuti kanzuri tideredzerewo maredzi. Upenyu hwacho hwakaoma, mari yacho haisitombobatika. Asi vakatsvagawo kuti po rendi iri nani, unongofaita, unongotengesa musika. Mujikatasa zve 100 something haibatiki.
Pamusangano wakaitwa nenhengo dzeHarare Residents Trust nekanzuru munguva shoma yapfuura, mumwe mukuru wemukanzuru vaSoul Marongwe vakati vagari vazhinji vari kugara mudzimba dzekanzuru havasi kubhadhara mitero kubva zvakanzurwa zvikwereti nehurumende panguva yegadziriro yesarudzo dza2013. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati chokwadi kuti kanzuru iri kubudisa vagari vane zvikwereti. Vachideme vati vagari vanosvikazana vari kuzorasikirwa nepekugara sezvo vanga vasiri kubhadhara mari kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 kuGlenora B. Ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vanodarika chiuru nemazana matanhatu vanonzi vakarumwa nezvimbwa mupengo mudunhu remashandaland west, munhu umwe chete akafa. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano mudunhu remashandaland west vaGeorge Kabondo vanoti uwandu hwevanhu vakarumwa nembwa dzinofungidzirwa kuti dzine chirwere cheimbwa mupengo hunopfuura chiuru nemazana matanhatu nemakumi mana nevasere. Vakabondo vanoti vanhu vakarumwa ava vakawanda zvichienzaniswa nechiuru chine mazana maviri nemakumi mana nevasere vakarumwa gore rapera. Vakabondo vanoti chiri kunyanya kutyisa ndechekuti vanhu vakawanda vevakarumwa vakarumwa nembwa dzisina kuba aiwa majekiseni ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Vanoti izvi zvinoita kuti bazi ravo rirasikirwe nemari yakawanda sezvo vachimanikidzwa kurapisa munhu anenge arumwa sezvo mishonga yacho ichidhura. Munhu anenge arumwa nembwa isina kubayiswa anobayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Majekiseni aya anotengwa madhora zana nemakumi maviri emadhora. Kana munhu akarumwa zvakaipisisa anobayiwa majekiseni manomwe ayo anotengwa nemadhora mazana maviri nemakumi masere. Vakabondo vanoti bazi reutano riri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa idzi.
Zvinoreva kuti imbwa dzisina kudzivirirwa chirwere chembwa mupengo neimbwa dzatisingazive kuti dzakadzivirirwa here kana kuti kwete dzakawandisa, zvichireva kuti isu sebazi rezveutano munhu akarumwa nembwa in that status takutomupreventa kuti asabate chirwere cherembisi as compared to previous year. Although we had figures akakura, but most of them they were vaccinated. Kana dziri vaccinated, we just age vanhu kuti vageze chironda chacho, tora pachironda chacho. But kana isiri vaccinated, which means munhu yatobuya notodzivirirwa.
Vakabondo vanoti chirwere chechimbwa mupengo hachirapike sezvo chichikonzerwa neutachiwana.
Rabies inokonzerwa neutachiwana unonzi virus. Saka zvinhu virus haiwanzo kurapika. Saka the moment yabata imbwa, imbwa kana yatanga kuruma vanhu, which means inenge yatova nechirwere cherabies. Saka ikaruma munhu, munhu akatanga kurwara nechirwere cherabies, anotofa. Hapana reverse, tokwanisa kudzivirira chete munhu asati atanga kurwara. Bati kana atanga kurwara, hapana chatokwanisa kuita, munhu anotofa.
Bazi rezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinokonzerwa nemhuka rinoti riri kushushikanawo neuwandu hwembwa dzisiri kubayiswa majekiseni. Mukuru webazi iri vaJonathan Charuke vanoti nekuda kwekuti vanhu vari kunyanya kurumwa nembwa dzisina varidzi, vane urongwa hwekuuraya mbwa dzose dzisina varidzi dzinowanikwa dzichingofamba-famba mumigwagwa.
So last week we had a meeting came follow up yekuti tinoda kuti chitevera manje tiende tinoti imbwa dzese dzatiri kusangana dzichifamba especially manheru tinonopfuura imbwa dziri kuruma vanhu according to statistics are stray dogs.
Asi vanomirira kodzero dzemhuka muchinhoi vaMenard Munyaka vanoti havatambire danho rekuuraya mbwa dzinenge dzisina kupfigirwa kana kusungirirwa. VaMunyaka vanoti mbwa dzinobva pamba zvikuru sei mumadhorobha nezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira kutevera imbwa hadzi, kutsvaka zvekudya pamwe nekuda kumbofamba-famba pakatambanuka sezvo nguva dzakawanda dzinenge dziri mumafenzi.
Then zvimwe zvinhu zvinoita sekuti imbwa dzibude kunze mayadhi yedu yemalocations maduku 300 square meters 400 square meters the biggest my identity. Saka imbwa inoda kutwasura kufamba famba nayo ende vanhu vazhinji isu vechitema zvekufamba nembwa hazvisi zvinhu zvakajairika. Saka imbwa inokoti ikawana mukana iwoyo inobuda ichiita sei ichimbotendera tendera kutwasura twasura chi. Then the other thing is imbwa mikono iyi ikanzwa imbwa iri pahiti inotobuda nyangwe iwoyo yakareba sei ichimhanya kuti iendere sei inotsvaga hadzi inenge iri pahiti. Saka ndinoona danho iroro richikwanisa kutinetsa kuti tinyatsoti shuwa shuwa imbwa iyi stray dog or haisi.
Vakakondo vanoti vanhu vanokurudzirwa kugeza chironda chekurumwa nembwa nemvura ine sipo kana dota vokurumidza kuenda kuchipatara. Vakabondo vanoti zvakakosha kuziva kuti imbwa inenge yaruma munhu yakabayiwa here kana kuti kwete.
Ungana kugeza pachironda chaunenge warumwa nejako kana nembwa nesipo kubvisa utachona watofungira kuti unenge uripo unokwanisa kupinda through chironda chiya. The next thing is kuenda kuchipatara kunoonekwa.
Mumwe wevakamborumwa nembwa akazvirapisa asina kuda kudomwa nezita anoti mutemo unofanirwa kusimbiswa kuti vose vanochengeta imbwa vadzichengetedze padzisingabude dzichiruma vanhu.
Mutemo chaiwo wakalaksa iyezvino wenyaya yembwa idzi bhozi dzinenge dzingofamba bhozi mbwa iyi yanga iri murodhi inde yaifamba futi murodhi asi yakamboya chindiruma yabuda chi mugedhi mavo vakasiya gedhi rakavhurika handiti mwana.
Munhu akarumwa nembwa ine chirwere chechimbwa mupengo akasarapwa nekukurumidza anorwara nechirwere ichi kwemazuva manomwe kusvika pamazuva gumi obva afa nekuti chimbwa mupengo hachirapike. Nyanzvi munyaya dzechirwere ichi dzinoti imbwa dzinowana chirwere ichi kubva kumakava anogara musango. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati Russia inogona kuva yakapindira musarudzo dzemuAmerica dzakaitwa gore rapera, vachitiwo kune vamwe vanogona kuti vakapindira musarudzo idzi. Mashoko avaTrump anopesana nechisungo chakaitwa nevakuru vakuru vevasori avakati mutungamiri weRussia waVladimir Putin ndopachavo vaikokera urongwa hwekusvibisa sarudzo dzemuAmerica uye kusvibisa chimiro chevaikwikwidzana navaTrump amai Hillary Clinton. Mashoko aya akaburitswa nevakuru vakuru vekusora muna Nyamavhuvhu mwedzi mitatu sarudzo dzemuAmerica dzisati dzaitwa muna Mbudzi. Izvi zvakapa kuti vaTrump vabvunze kuti sei vaiva mutungamiri weAmerica panguva iyi vaBarack Obama vasina chavakaita pakwabuda mashoko aya. Kunyangwe hazvo vamwe vakuru vakuru vemapato vanopikisa vari kuti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa dziri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti dzipetwe mukupera kwemwedzi uno, vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvokuti mapato aya anenge achaguma aita mazvake mazvake muna 2018. Nyaya inonzi iri kunetsa inyaya yezvigaro uye kuti ndiani achatungamira mubatanidzwa uyu. Hapana kuwirirawo pagwara rekutora uye mapato acho anonzi ave kusvika kumakumi matanhatu achinzi awandisa zvinoita kuti nhaurirano dzinetse. Amai Joyce Mujuru vari kufanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party kana kuti NPP vakanyururana chibvumirano nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai, asi iko zvino vanonzi vave kuda kunyururanazve chimwe chibvumirano chemubatanidzwa nemubatanidzwa unonzi Coalition for Democrats kana kuti COD. Amai Mujuru vaitarisirwa kunyorerana chibvumirano ichi nezuro, asi havana kuzoenda pasina chikonzero chakati tsvikiti chiri kupiwa.
Vatsvangirai vakanyoreranazve chimwe chibvumirano navaJacob Ngarivhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe nezuro. Kunyangwe hazvo zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe, mibatanidzwa yemapato anopikisa iri kushanda zvakanaka kuKenya, Madagascar, Gambia, South Africa nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kunyika idzi. Mukuzeya nyaya yemubatanidzwa iyi, tabata vaGilbert Dzikiti vanotungamira bato redare uye vari nhengo yeCode pamwe nemutauriri weMDCT vaObert Gutu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti nhaurirano dziri kunonoka sei kuti dzinge dzichipetwa.
Ndoda kuti vana veZimbabwe vazive kuti shambakodzi iri pamoto. Iri kukwata. Unoziva kana uchibika zvinonaka blessing. Dzimwe nguva hazvidi kuti zviitwe zvechimbi chimbi. Nekuti zvinonaka zvinoda kutora nguva kuti zvinatsoibva. Zvinatsoibva zvakafanana kunge uchibika muswe wemombe. Zvinoziva kuti vazhinji vanofarira muswe wemombe okufeo. Unonaka asi unononoka kuibva. Ndo zviri kuitika pamacoalition. Pane zvakanaka zviri kubikwa zvokuti pezvichapakurwa vana veZimbabwe vachanzwa kutapirwa. Muta kunanzwa wachange vachidya uye zvavachaona kunaka kwazvo vachakanganwa kuti zvinenge zvakatora nguva nokuti ndekunga makanzwa President Morgan Tsvangirai vachitaura neZulu vakasainwa MOU na la Jacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe kuti isu tinotarisira kuti kupera kwemwedzi uno muna July uno tichange tichiona kuti nyaya dzemacoalition ndokunga dzinenge dzichipetwa.
Touyawo kwamuri vaDzikiti, muri kunzwa zvotaurwa neveMDC izvi kuti mukati memwedzi vanenge vaakuda kupeta nhaurirano. Imiwo muri kukodi, muri kuita nhaurirano here nevari kuMDC ya?
Muri kuitwa nhaurirano, takasangana kuonesana kuti tingadi kuti tipedze dambudziko revana veZimbabwe. Nhaurirano dzatakatarisana nadzo diri multilateral discussions diri kutarisa nyaya yekuona kuti tingashodisa pamwe chete here on which policies and takanangana nefremework ipi kuitira kuti tive tinopapundutso kuvana veZimbabwe mugore ra2018.
VaGutu, vamwe vatiri kutaura navo vanopikisa vanenge vari kuti imi muri kuda kuita semwana wedangwe muchiti ndinotora zvese. Zviri kufamba sei?
Blessing, no, handichiteka kudai nokuti handizvoba kwete. Ndoda kuti vateereri vanazondinzwisisa ipapo. Isu hatina zviya zvokuti tozviita muchirungu vanoti hanzi Big Brother kana kuda kuzvirova dundundu kuti ndisu toga. Isu tiri vanhu vanazoziva kuti every vote hanzi inokaunda. Nokuti dzimwe nguva unoona kuti ukada kuzvirova dundundu kuti handina basa nevamwe, handina hanya navo, ndinoda kumira ndiri ndoga. Mavhoti avamwe ivavo chero uchitanga nguva mashoma asi anozenga achiita adifferenti pakuti munhu kana kuti bato rahwina here kana kuti rakurirwa paelection. Nokuti muno mundofunga tinoziva tose kuti munhu ahwine presidential election neumbiro romutemo weZimbabwe unofanira kunge waita 50% plus at least one vote.
VaDzikiti, mubatanidzwa wenyu uyu mukatiudze kuti uri kushanda sei nevari kunyora maMOU ava navatsvangirai. Zviri kufamba sei nekuti takambonzwa kuti mai mujuru vanenge vanga vaida kunyorerana nemuchimwe chibvumirano. Zviri kufamba sei chaizvo?
Mafambiro azvinoita nezvekuti vari kutaura nhaurirano vakanangana neanangana ari kuti mabilateral. Takazovamirira tichavamirira kuti vazenge vachiema multilateral arrangements aripo. Mabilateral anogona nge aripo pakungosimbaradzawo shamwari maybe wekuti vanhu vangashanda sei. Isusu kumultilateral tine agreement yedu seCoalition of Democrats inotaura to the principles and the values of a Zimbabwe we believe the people would want to live in.
Ndodzoka kwamuri vaGutu, manzwa zvataurwa navaDzikiti. MDC sei musiri nhengo yeCode?
Ndosaka tiri kuti isu pane zvakawanda zviri kutaurwa blessing. Zvimwe zvokuti kuti nditaure pamhepo kudai kunenge kwaakupisira.
Mutauri weMDCT vaObert Gutu, manzwa zvakare kubva kumutungamiri wedare vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, Chikwata chema Warriors chatarisana nekunyora gwaro idzva mubhuku renhoroondo yemakundano ekosafa Castle Cup muchira mekupinda mufainari yemakundano ezvikwata gumi nezvina aya nezuro manheru. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chema Warriors chatarisana nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe wekosafa Castle Cup kashanu mushure mekupinda mufainari nezuro manheru. Vadambura Lesotho 4-3 nezvibodzwa zvitatu zvakakandwa naNox Mtizwa pamwe nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Parizvino Warriors akaenzana mukutora mukombe uyu kana neSouth Africa, Angola pamwe neZambia, asi kurova kwavo chipolopolo nesvondo kunovapa mikombe mishanu vachibva vapinda mumabhuku emakundano aya sevekutanga kuita izvi. Vanotevera chikwata ichi havasi kuona izvi zvakaoma mushure mekunge Warriors atamba mitambo mishanu nekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumwe chete, izvo zviri kunzi nemuongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura zvinoda kupedziswa nemukombe.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka zvekuti chasara izvinezvi kuti vawane mubayiro wacho vatore mukombe. So far haiwa varakidza kuti haiwa panyanzvi dzekosafa dzekusouthern Africa tinokwikwidza varimo.
Warriors ndiwo zvekare akanda zvibodzwa zvakawandisa mumakundano egore rino mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvitanhatu mumitambo yavatamba kusanganisa zvibodzwa zvitanhatu zvisina kudzorerwa apo vakarova Seychelles 6-0. Pamusoro pezvo murayiridzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa ari kutarisirawo zvekare kuve murayiridzi wekutanga mumakwikwi aya kutora mukombe uyu katatu mushure mekubudirira muna 2003 na2009. Chiri kunakidza ndechekuti pakapedzisira Chidzambwa kutora mukombe uyu muna 2009 muRufaro Stadium chikwata chake chakarova Zambia 3-1 iyo ari kusangana nayo zvekare mufainaro yemakundano egore rino. Asi vanoziva Chidzambwa uyo akaendesa Warriors muAfrica Cup of Nations avo ekutanga muna 2004 pamwe nekusvitsa Dynamos mufainari Cup Champions League muna 1998 vanoti Chidzambwa haatadze kubudirira mune zvaanenge atanga. Mumwe wacho ndiva Titus Goya avo vanotevera chikwata chakambotambirwa naChidzambwa cheDynamos.
Nemazira anoita Sande Chidzambwa stage yatavei anotora mukombe neexperience yaanayo vanotora zvina basa kuti Zambia inotambo zvakasimba.
Veruzhinji zvekare vari kutarisira kuti Warriors achadzoka kumba nemukombe uyu mushure mekushanda zvakasimba munzira yekusvika mufainari varova Mozambique 4-0, Seychelles 6-0, Swaziland 2-1 neLesotho 4-3. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vashingirai miti vanoti mukombe wave kudzoka kwaunofarira kuve uri.
Mukombe unonzi kosava mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Asi Maroto eMaorias nemurayiridzi wavo pamwe neZimbabwe yese anokwanisika chete ndokunge kana Warriors adambura chipolopolo muRoyal Bafokeng Stadium nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ane usope.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mhuri dzakawanda dzinodzingwa mudzimba dzekanzuru yeHarare mumusha weGlenora B zvichitevera kukundikana kwemhuri idzi kubhadhara mari dzemitero.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti chirongwa chekunyoresa vavhoti chichatora mwedzi miviri nechidimbu uye ichaita basa iri pasina dambudziko.
Vanhu vanodarika chiuru nemazana matanhatu vanorumwa nezvimbwa mupengo kumashonaland west, munhu mumwe chete akafa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande natungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela kustudio 7 ngolesine mhlaka 6 Ntulikazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeZEC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakathali ukuthi kwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla shoko lawo. Asoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumarket lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelo-thelo emningi.
Abesifazane abakumabhizimusi wokuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye, njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenzela abameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthe lanxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu, sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uZulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeZEC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisa ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla shoko lawo. Basoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity behluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi, kumbe bavele basebenza nenhlanganiso yezanu-P F efuna ukufrustrate abantu bengarejisti bekhangele ukuthi ke bazandiwa ke ukhetho lomnyaka ozayo luka 2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane abumbe abe ngubumbano ke bahale nje ngezanu-PF kuyinto eyodwa. So ngivele ingazathi basebenzelana ngezanu-PF kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjisa amabizo-ke kuzekhe izanu-PF kuregistra lapho izanu yabikwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni. Uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu webandla i-PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba lethiwo senkulu kakhulu ekurejisteni kwabantu lokhetho oluzayo ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi-ke abanelisanga ukuthi barejiste-ke ngemlando wezekhi lezanu-PF. So kunzima-ke hhayi akhoze benelise abakuthoyo nje ikungoxa ikuqoxa ingxoxo kathemba lo amukela.
Kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa?
Ngitho afenelanga kakhulu. Khona ngokuya bekumele-ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele nedwekhi elalokhu lalokhu. Ngokuya ngokuya sabe sitshela ukuthi hhayi kula nedwekhi abantu kababuyele bazobuya-ke ngelanga elilandelayo. Kujayelekile khonokho kwenzakala nxa kusetshenziswa imitshina leyo esebenza-ke ngenedwekhi. Awukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphuma lizelo elitshona-ke wazange kube lohlupho-ke lwe nedwekhi. Mbonani yikho esizakhayisana lakho esizahlangana lakho engibona-ke ukuthi hhayi kasoze kuhambe kuthi asoze benelise ukuthi barejiste abantu.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxela ekobulawayo.
Abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla e-IMC Worldwide labe Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women's Center unkosikazi Hildegard Mufukare uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kule mthelo-thelo emningi emele siyibhatale. Okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibhizinesi lamabhasketi lihle okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi unkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize. And uhlupho olukhona lapho yikuthi iclient ngalimile. Abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi mfuna lokhu, so ahlazi ukuthi sokuphekiwe sokusepost sokusendleleni. And okunye kuyabhadalelwa. Ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo.
Ethi lo mthetho we-forestry produce ubadalela inhlupho.
Imthetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe forestry produce. Umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa as long as ziphuma emgangeni. Zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle. Xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1,000 kusho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho. Angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu, so kumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana. And then okunye unxa u-apply ebank uyakubhadalela ukuthi uphiwe iform elivele ebank enkulu okuthiwa i-reserve bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula. Like kulamazwe okunzima ukuthi sifike kiwo. Like ama-countries anjengabo Dubai. Yabona? Kunzima ukuthi sifinyelele kuyafika khona ngale. But amazwe anjengana lawana nxa sihambisa izinto zethu lezi. Amakhiwa into zethu ama-tourista azithanda vele. Ukuthi ngabe kulula ukuthi sisuke lapha siyefika emazweni anjengalawana. Kube lula kithani. I-government esincedise. Siyakwanisa ukwenza i-quality. Istaff esi-quality, quality, quality. Ngaze sesihambe endaweni enjani leziya. But nxa silapha lokhali imali yakhona incane.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha, amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo, kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe ase-Afrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi, ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla, kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 iselupane, nginguNompumelelo Moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilithumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abachayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni la kuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilithumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipoliseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Lamuhla kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Roundtable sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump wele Melika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasisekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Utsho la mazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa ewoso kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MTCT le-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MTCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Zenzele Ndebele endawonye lonobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngimethemba uyakwazi kande ukuthi vele lapho okukhulumisana khona ngendaba zonezo zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. Sokuseduze ukuthi kuphutshe ukubala kulunge.
Wena ke
ngiyakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hayi, ungaqhubekela phambili.
Ngiyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga. Kodwa kungukuthi la likhulumisana, kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo, lingazake liphonge ukuphangisha. Ungabona into ethangisa ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo. So kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulutho yilutho into ebambekayo, into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye, nanto udaba mnumzana Ndebele, uthini wena ngodaba lolu lwama-memorandum la?
I think from way back as 2008, abantu beZimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine, ngoba ungakhangela ama-results ka-2008, I mean eka-2013, i-opposition ngayawina emat-north nemat-south ngakuthiwa babebambene. So nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho, but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition eZimbabwe ukuthi one, wonke umuntu ufuna isikhundla. So nxa sekufika ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona. Okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama-ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho, nxa ngingayisime ngiyikhokhela i-coalition then awusezibe khona. So izinto ezimbili engibona ngani zibulele iZimbabwe kakhulu nxa sikhayela i-coalition, because it's all about egos, it's all about izikhundla, ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi, ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele laphathi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana layo, kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu oza kwenza khona lokhu, ngoba kukhanya vele siyadingana. Nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana beZimbabwe, kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi kakusozikhundla, it's about abantu, abantwana beZimbabwe. Yebo, silaba abantu abanye abavele belama-egos abo layikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalani labantwana beZimbabwe, but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathese ku-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi, izami iyabe ibuyela futhi ku-power. So ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulunyisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane. Khonokho ekukhulunywa yiNdebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo, ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-P F endaweni eziningi, ikakhulu eluhlwini langapha eMandebeleni. So kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni, and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele layisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo, akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla, kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese licina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolo, ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi, yikokwenza ukuthi
amabandla aphikisayo engaphumelele ukubona nje
ubafana awuzisukela izolo ngiyethemba ukuthi yona ngangikhanyele i-situation esikiyo ifana le situation ka-2008 ukuthi even izani ingabusa engawina abasoze benelisa ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimaki utho so okukhothana ngabantu abakhayelela ukuthi okay in case kube ne-TMU lami ngibe yi-player okunye futhi unkosana ukhayelela u-2023 yi-still as edge on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyize umfula lo ukuthi shona okunganani bese siya phambili ngoba in any country is asikho France lap, I should go America. So it becomes difficult to when Uwabuya 13 months before the election, Uti are running presidential election, Ungela party, Ungela ma structures, Ungela ma MPs. Let's assume a win. How is he going to run the country and ama MPs? So it's a great one, which I can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ibe khuluma endawonye lo nobhala jikelele webandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa ngumongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kwele Melika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhlaka 29 ngoNhlangula. Idala le-United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethondaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe okungavunyelwa ukuthi bangene kwele Melika okwenyanga ezintathu zikoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria le-Yemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kwele Melika okwenyanga ezine. Imthethondaba eyehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kwele Melika. Yathi kukhanya engani uhulumende kamongameli Donald Trump ulenketabejabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abaningi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethondaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kwele Melika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Isihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhwenyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolitshini lemfundo ephezulu, njalo lesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalwecatha labanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokukhulumisana kubumakhale khukhwini eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Owaqala umlaleli igama lakhe kungubheki Sipho, uthi abavumelane ngento eyodwa. Ukuhambana bonke balisana lebandla elilodwa, for the sake of the people of Zimbabwe. U-Ifrim Mahutwa uthi ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye. Bephikisana lezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngusibusiso, yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono yesithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu yobusuku. Obukelele umdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliso sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo uright phambili kodwa ngamuva ngibona ngani bamele belungise especially idlala leqembu lenjengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
Umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows kwele South Africa uNox Mthizwa ulichayele kathathu emambuleni izolo yobusuku, kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kutalent chawapiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum lapha ekhaya. Intatheli izindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinala usoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebhetshi ukuze lingahlohlwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele izindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njoba besitsho abantu emuva lapha nasivale sithi ngci ngoba singekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinali ngemva kokubhuqa eleTanzania nge-4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinali yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leleTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphusha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lo nyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. bathi kunomoya ingoma kamehlo umehlo kaZulu eqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha idlalate le jazz elilesihloko esithi inja kamalume ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe hope olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.